Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera gunyana 15 2018 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi maviri nevasere vanonzi vashaya nekuda kwechirwere chekorera muHarare chete. America inoti icharamba ichibatsira Zimbabwe mukurwisa chirwere chekorera. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi maviri nevasere vanonzi vafa nechirwere chekorera kusvika pari zvino muguta reHarare chete. Sekutaura kwevakanofanobata chigaro chomukuru anoona nezveutano mukanzuri yeHarare Dr. Clemens Duri. Ukuwo bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi vava kudarika zviuru zvina munyika yose. Dr. Duri vanoti kunyange hazvo vachigutsikana nebasa riri kuitwa mukurwisa chirwere ichi vari kukumbira vanhu nemasangano ekunze kuti vabatsire mukurwisa chirwere ichi.
Yatuziva ndichekuti mvura yeunderground yemupasi ndiyo yanga iri contaminated yakanga yakasviba yakasvibiswa nesuweji yanga yapwanyika pasi apo ndo zvakaita kuti vanhu vanga vachitora mvura kubva mumvura yepasi underground water ndo vakazopesa vane chirwere chekorera
pari zvino vanozikanwa kuti vakafa nechirwere ichi muHarare vangani
ndeurombo kutsanangurira kuudza ruzhinji rwenyika kuti 28 vanhu vakashaya pamure kuda kwechirwere chekorera pari zvino tine vanhu 52 vatakakonfirma kuti vane chirwere chekorera muHarare
muri kugutsikana here nemafambiro ari kuita zvino
tiri kugutsikana nekuti munhu wese ari kuisa musoro pamwe chete tiri kuedza kubatirana neshamwari dzedu nesuwo wese tovhara tichiedza kuita zvatinogona hongu hatingagoni kuzoita zvese asi vanhu unatoona kuti vane chidero chekuti chirwere chipedzwe zvamuchose
pane matambudziko here amuri kusangana nawo
tinawo matambudziko aripo yekuti isu tiri kushaya zvimwezvo zvinongatibatsire kuti tikwanise kuita izvi naizvozvo tinokumbira mapartners nevanhu vari kunze kwenyika kuti vaizobatsira kurwisa chirwere chekorera ichi chirwere chetsvina saka naizvozvo tinoda kuti izvozvo zvigadzire
chii chamunotarisira kuona mumazuva mashomanana ari mberi aya
tinotarisira kuti nhamba dzevanhu vari kuafrica nechirwere chisinge chadzikira tinoziva kuti kwekutanga kwatakatanga takaudza vanhu kuti vanenge varwarwara ngavauye kuzvipatara zvedu saka naizvozvo tiri kuvaona vanhu vakawanda vari kuuya asi tine kuti izvizvi vanhu vaakuzviziva tichaona kuti vashoma vachange vaakuafrica nechirwere ichocho naizvozvo ndozvatiri kutarisira kuti zvinge zvichiitika
konyaya yevanotengesera mumigwagwa yakamira sei
ini ndinongotaura sana chiremba tinoziva kuti kana munhu ukashandisa mvura isina kunatsisa zvakanaka wogona kutengesa chikafu chako kufunga mvura yaunoshandisa kana ine utachiwano hwekorera korera iyo inonetsa kuigadzirisa vanhu vanotengesa pasina kuti pasine designated zvinonetsa kuti vanenge vachishandisa zvinhu zviri inspected tinoda kuti vanhu vatenge chikafu mune nzvimbo dzakatarwa kuti ndozvavanotenga
hazvikunetsei here kuti mitambo yenhabvu iri kuenderera mberi vanhu vachiungana pamwe chete
idambudziko rekuti vanhu vanogona kuungana kati kazhinji tinowanzovemapurisa tivanowanzotibatsira kutizive kuti vanhu vanoungana ndevapi vacho asi isusu tinoti kana muchinge maungana chiregai kubika chikafu chinoshandiswa nevanhu uyezve kana tichandisa mafuruto kana zvimwe zvatinenge tinazvo ngatimekei tio zvagezwa kana tichagezera mvura ngatimekei tio mvura iri sefi
Dr. Duri chimwe chamungada kuti vanhu vazive chii
chandinoda kuti vanhu vazive ndechekuti korera chirwere chinokwanisa kudzivirirwa nevemeni kana tikaridzira chaizvo dzinoita kuti tichengetedze utano utsanana pane munhu unotangira kubva pamunhu uye zvemuri kungo respecta kuti ina chatenga chikafu chisina kugezwa kana chitora chikafu zvofana kukitsere kugeza kumeka kuti mvura iyoyo yakboiliwa mvura yekutora iri safe here handiti
Abo vange vari vakafano bata chigaro chemukuru wezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Clemens Duri vachitaura vari parunhare muHarare. Vanotengesera mumigwagwa yemuHarare vanoti havasi kuzobva munzvimbo dzavanotengesera kudzamara hurumende yavapa mabasa kunyange hazvo hurumende ichiti iri kutyira kuti chirwere chekorera chinogona kuramba chichipararira kana vanhu ava vakaramba vari munzvimbo dzavari kutengesera idzi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanorarama nekutengesera mumigwagwa yemudhorobha reHarare vanoti havasi kuzobva mumigwagwa mavanotengesera vachiti vari kutotsvagawo kuraramisa mhuri dzavo. Mumwe wevanhu ava ndamai Lidia Wenjere, avo vari kuramba mashoko ekuti vanotengesera mumigwagwa ndo vari kukonzera kupararira kwekorera.
Inini hangu handivirirani nazvo, zvinoda patanga pawanikwa strategy yekuti mavhenda aitei muupenyu kana kuti pavhurwa maindastri here kuti vakwanise kunoshanda, because ukamubvisa seizvo zvine ndikabuda munomu ndoendepi ndonogara kumba wana wodyei. Korera iri kukonzerwa manje nemapaipi, ndoona kunge mapaipi agarisa anoda kuchinjwa. Haa, mabhenda akonzeresa korera.
Izvi zvatsinirwa naamai Roselyn Stole, avo vanotengeserawo pakati pedhorobha. Vafara ikombiro vanoti zvavanotengesa hazvidyiwe, saka nokudaro hapana chikonzero chekuti vadzingwe mumigwagwa.
Matara rikita tozitambira tichiti zizi why I'm saying kuti matiri tibve musiriri nekuti tiri kutengesa zvinhu zvisingadyiwe zvinokonzeresa korera. So zvii tiri kuti zizi kana mati tiri kutengesa mabhegi nemabhuku nechichi nebhutsu nemabhande tobuda mutsiri chiti paipo kuenda pakuti titengeserewo pakati nhake panosvika wanhu kwete pakuti motirisa kusango usingasviki wanhu.
Mumwe anorarama nekutengesera mumigwagwa vamunyaradzirimbi vati hurumende inofanira kutanga yavhura makambani kuti igozodzinga vanhu mumigwagwa.
Tiri kurwadziwa zvisingaiti, tiri kurwadziwa yaamho nenyaya iri kuitwa nehurumende yaED yekuti tiri kudzimba mumarodhi. Isusu tiri kuda kuti tibatsire mhuri yedu, tiri kuda kuti tione ndiwo mabasa chete atakwanisa kunge tinawo kubva pakanzi tichawana mamiriyoni emabasa. Saka semavhenda tabvumirana ende tichawirirana kuti hatisi kuzobuda murodhi ende hatisi kuramba kutengesa, ticharamba tichingotengesa tichienda mberi kuti zvinhu zvinake, nekuti nyaya iripo haisi nyaya yekorera. Korera yakabvira kare iriko bva 2008, inyaya yehurumende isingachadiwi. Hurumende yaED haichadiwi, ndo iri kukonzeresa korera. Hurumende yaED ndo chete yatiri kuti hatichadi. Isusu tichatengesa kusvika zvanaka, ticharamba tiri murodhi kusvika zvanaka semavhenda.
Mashoko aya akatsinirwa nameya weguta reHarare vaHebert Gomba, avo vakaudza Studio 7 nezuro kuti vanhu havafaniri kungodzingwa sembwa mumigwagwa.
Chinhu chekutanga chinofanira kunzwisiswa ndechekuti nyika yedu haina mabasa, haina kumira zvakanaka. Dambudziko iroro harigadziriswe neCity of Harare chete, hurumende isina zvairi kuita. Chekutanga ndechekuti isusu tichikurukura nevanhu ivavo, hurumende ngaitsvage mabasa, ichivhura mabasa. Ndokuti dambudziko iroro riti otherwise tinongoramba tichienda mberi tichingodzingirirana, ivo vachidzoka vachidzingirirana vachidzoka, but it's a good iko zvozvo tiri kutaurirana navo kuti vachengetedze utano pane zvavari kuita, which is key.
Asi zvave kuita kunge pane kusawirirana mukanzuro yeHarare, sezvo mutauriri wekanzuro iyi vaMichael Chideme vakaburitsa mashoko ekuti vanotengesa vanga vapiwa kusvika nhasi kuti vabude mumigwagwa vasingadzingirirwe senzira yekurwisana nechirwere chekorera, vachiti izvi zvichaita kuti dhorobha rigare rakachena. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols vakashanyira muzinda weStudio 7 muAmerica nezuro vakaita hurukuro nevashandi veStudio 7. Mushure mezvo vakazoita hurukuro naMarvelous Muhlanganya uye pamusoro penyaya dzakawanda. Ambassador Nichols vakati hurumende yavo iri kuedza nepose painogona napo kubatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano zvikuru korera yanetsa.
I was just visiting the Centers for Disease Control in Atlanta last week and had the opportunity to discuss this issue with them. Mm-hmm. We have an excellent relationship with Zimbabwe on issues of health, and I was very impressed to hear the close coordination and work that's being done.
Ndanga ndichishanyira bazi rinoona nezvezvirwere muAmerica, Centers for Disease Control muAtlanta, uye ndakava nemukana wekutaura nenyanzvi dzeutano idzi. Tine ukama wakanaka chose neZimbabwe munyaya dzeutano, uye ndakanzwa kufara nemushandira pamwe uri kuitwa nehurumende yeZimbabwe neCenters for Disease Control.
Ambassador Nichols vakatiwo chinhu chinokosha kuti vanhu vawane mvura yakachena.
Cholera is a preventable disease, and one of the most important interventions is dealing with water and access to clean water. So we definitely want to work with the people of Zimbabwe and the government of Zimbabwe on promoting access to clean potable water.
Korera chirwere chinodzivirirwa. Chinhu chakakosha ndechekuti vanhu vawane mvura yakachena. Tinoda chaizvo kushanda nevanhu veZimbabwe mukusimudzira kuwanikwa kwemvura yakachena.
Vanikos avo vakatsiva vaive mumiriri weAmerica kuZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr., vanoti vari kudzokera kuZimbabwe svondo rinouya, uko vachaenderera mberi nebasa rekuona kuti America yabatsira Zimbabwe. Vakati vari kufara kuti pave nemushonga uchapiwa vanhu senzira yekudzivirira chirwere chekorera.
There's also a vaccine, an oral vaccine, that can help prevent cholera. Now, it's not 100% effective, but it does help people either prevent infection or recover more quickly if they are infected. And we're working with the government of Zimbabwe on a vaccination program that hopefully would cover 300,000 people.
Pane mushonga wekunwa unogona kudzivirira cholera. Kunyange hazvo usina simba rakanyanyisa, mushonga uyu unobatsira zvikuru kudzivirira korera, uye munhu anogona kupora nekuchimbidza kana achinge abatwa nechirwere ichi. Uye tiri kushanda nehurumende yeZimbabwe mukuwanira vanhu mushonga uyu. Tinovimba kuti vanhu vanodarika 300 ezvehuru vachawana mushonga uyu.
Pamusoro penyaya yekorera, Ambassador Nichols vakatiwo Zimbabwe ikazadzisa zviri mukumbiro rayo remutemo rakatambirwa muna 2013, zvirango zvakatemirwa vamwe vakuru vakuru muhurumende pamwe nemakambani avanotidzana nawo zvinobviswa nehurumende yeAmerica. Ongororo yesangano reWomen and Law in Southern Africa, Zimbabwe, richishanda nerimwe sangano rekuSweden, inoratidza kuti kunyange hazvo bumbiro remutemo richipa madzimai kodzero dzekuti vawanewo zvikamu 50 kubva muzana paminda, izvi hazvisi kutevedzerwa zvachose. Ongororo iyi yakaitwa muna 2017, uye chinangwa chaive chokuona kuti zviga zvebumbiro remutemo zviri kuzadzikiswa here. Chinangwa chaive chekudzidzisa madzimai nezvekodzero dzavo. Ongororo iyi yakaitwa naDr. Manase Kudzai Chiweshe naDr. Sandra Batasara vekuSociology Department paUniversity of Zimbabwe. Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Chiweshe kuti tinzwe zvizere.
Chakaita kuti tinyaita ongororo iyi ndechekutizvo mukatarisa constitution zvairi kutaura iri kutizvo 50-50 allocation between men and women. Saka chatoda kuziva ndechekuti tichienda kumberi, remember panguva yacho iyoyo ndopakambotanga tsana kudzidza kuti paratwa land audit, zvinogona kuitwa downsizing. Saka panga paine opportunity yekutizvo pachabuda imwe land ichabuda, kana kutizvo padownsizing yemafarms pachaita land available. Saka tinonzwisisa kuti izvo 50-50 yataurwa muconstitution iyi, pane mamekanisms here aripo so far ekuinsure kuti izvo yaitika. Nekuti mukaona mukaenda tikanotaura nevanhu vari paground vari kutaura kuti izvo some of the key findings, vakati havasi kuziva kuti izvo pane provision ye 50-50 ministry iri kuti izvo mawaiting list akadhominitwa nevarume, saka todini varume ndivari kuapply vakadzi havasi kuuya. So that was one of the key issues to understand in terms of access yevakadzi to land, agricultural land specifically, kuti izvo zvakambomira sei neconstitution iyi. Patsvakurudzo yedu yange yasingori chete paconstitution, takaenda futi kumacommunal lands tikatatarisa futi kuti constitution zvairi kutaura andit ine provision constitution yekuti izvo we must respect traditional institutions. Yozotizve paimwe painotaura kuti aiwa hapana mutemo wekuti izvo vakadzi vanodzvanyirirwa unobuda muconstitution inoiyi panyaya dzeproperty neinheritance neland access. But isusu tiri kuti izvo kumacustomary areas uku, nekuti minda iri kunzi ndeye mhuri kana kuti ine madzateguru, pane zvakawanda zvinoitika zvekuti izvo vakadzi anonzi mutorwa akaroorwa, saka hakwanisi kuwana munhu amunoyi. kana kuti uyu mwana wedu acharorwa pane zvimwe kwachaendesa kakwanise kuwana munda vakarorwa vakarambwa vai vakadzoka vanongopiwa kamunda apapo bhati kuti vanyatsowana munda chacho yekunzi uyu ndewake uyu zvinonetsa kumarwa ikoko
saka makatora nguva yakareba zvakadii muchiita ongororo renyu
ongororo redu takaita about a month tichiita ongororo renyu takanyanyoconcentrata kwamakoni rusape nechi
Dr. Manasi Kudzai Chiweshe vanodzidzisa pa University of Zimbabwe vange vachitaura vari parunare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Misha inodarika milioni imwe chete haina magetsi nhasi mumatunhu eNorth Carolina neSouth Carolina muAmerica zvichitevera kurohwa kuri kuitwa matunhu aya nedutu mupengo reHurricane Florence. Sangano reNational Hurricane Center rinoti dutu mupengo iri riri kuramba richikonzera mafashanu emvura akanyanyisa. Dutu mupengo iri riri kuita makiromita makumi masere paawa imwe chete. Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Musanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chedu umo tinokurukura zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa isu nyaya yaamai Nyaradzo Makamure avo vakashayikirwa nemurume wavo vaKempton Makamure mugore ra2000 asi pari zvino vasati vawana pfuma yenhaka. Tabata gweta raamai Nyaradzo Makamure muzvare Jesse Majuni nemukatitsananguriro kuti zviri kufamba sei panyaya yaamai Nyaradzo Makamure.
Pane nyaya dzinobata chaizvo mwoyo dzinorwadza dzekuti vanhukadzi vachirikadzi dzinotadza kuwana ndingati kodzero yadzo pamutemo nekuti zvinoitika vanhukadzi vanosirarama upenyu hwakati rebei kune chirikadzi dzakawanda kupfuura tsvimborume saka dambudziko rinobata vanhukadzi zvakanyanya nemamiriro akaita upenyu saka nyaya yakafanana seyaamai Makamure inotosuwisa nekuti vamakamure vakashayika mugore ra2000 paane makore gumi nemasere vashayika asi nanhasi urongwa hwekuparadza nhaka yavo hausati hwatombodii kana kudii ndakakumbirwa namai Makamure ndine mvumo yayo kuti nditaure izvi kuti ndivamirire munyaya saka ndakatokatika marona zvekuti makore esaya achii chiri kuitika vamboedzawo kuenda uko neuko vachibvunza vachitsvaga mamagweta but vamwe vachiita kunge vachidududza nekuti ini vamakamure vakatondidzidzisawo ndiri gweta handiti saka vamakamure ndivo vamwe vemagweta makuru anga ane mukurumbira vaidzidzisa ini ndo vakatondidzidzisa yainzi History of Roman Dutch Law kuUniversity of Zimbabwe saka uye zvavakabvawo mukurumbira nekuita zvematongerwo enyika ndo vakatanga nekupikisa hurumende yakanga iripo mapato ainzi anana Forum for Democracy in Zimbabwe zvakadaro saka zita kamwe zitairo ndiri kunetsawo Makamure asi ivo vanhu vakaita samai Makamure nemushakabwe murume wavo vanhu vanga varivo pamusorosoro kana zvichinetsa kudai zvekuparadza kwenhaka kuzotiwo kune vamwewo vatori pamwe kure vasina vavanoziva kana vasingazivikani zvinotonetsawo zvakatiwo nyaya yavo hongu yatinetsa yapedza makore ese asi zvinofadza kuti munyaya yepfuma iyo yenhaka ivo vanotovawo pazita ravo riripo pamatitle deeds emba noti imba ndeya chinhu chikuru chavanga vainacho asi ivowo vakanyorwawo pamatitle deeds saka ndinodada navo nekuti vakadzi vashoma vanozonyanyotambudzika zvakanyanyisisa zita ravo rinonge risitomboripo zvachose pamapepa anonyorwa kunzi imba ndeyani.
Imi sagweta munoyambira chii madzimai vanenge vapinda muyanano
inche kutanga nukuzi ote vanukazi vasa pinde mnyana nuvasina samba yuru mende inotala uti ningi Jane akarorana na Peter ngapasa sopindo muwana nupasina samba yuru mende iyo inonji mchato yaka kosa isunga mbogiri panu vanongo bitiru wapuma uo garasha uo vasina pepare uru mende are mangwa na vanu netekeli ya vanu tukuti neta wa itusuma kweta nukini ya yaza uo zinenge zaku neta kuru nura pama sungi kia zinenge zakaita sandu uche kutanga ishambira jakare vadere chivarigu kerewa wanewa na wawa wanasikana tuwa yambira kutipate panu ya mkwasha ajita takira ikuno musa mmanye kungo tambira puma musa ngato rongi niku mbetila mwanasikana wenye kuti samba ya uru mende mchato ane wana kupi chonto lakuti muto taura inini wabereki wabereki wanamai wanababa wanatete waka terer kuti nae mkwashi mchato uriko rini kete kutujaso kuti wana nanto omese wakunzi iwewe ate kupi mchato mkuto kaurisa mwanasikana wenye kuti upenyewe wanu kazi wakati wome shipiri noyambira wanu kazi kuti kati kanavaye pinda mwana na wanyo wesa mchato kama uone kuti pese pano tengwa puma imu mshaumu wawane kuhostara ripo kutu wane wangwa wanukazi mungi wanite shanda na shisa mariza ase wona wanyo resastari murume iyo shai kwa pazi zino kuna kuzumeta ni kutu kunyanya pa wanu pawanu paraja na nerufu kunga zelani jinesia na kuwa ama zimunguwa shunundu odneta iwe shepaka zoita o murumaka kundukura wangu wakazi haka liya gabi wengu chungo shanda likitara kuri chungo zo jio sharoni waka ngwa ino ya mbira kutu wanukazi kawa ito uti wanyore iwo mawilo avo pachesha avo uye shuka kuziroka na wanarume usiwanyere mawilo tuka nyora uyeu pana anunzi ekuseketa anufambi sanya parazanaka anugara ato hepo apazo niwi kutimaska wea haiko chuka mende wari wano kambisa mtemo wikuparazanaka unza administration of the state ex patozo koke mkambisa ngano temuri kutu wanawaronga na iti mjiani achava aninga jitunga mirira.
Aiwa, nguwa edu ndiyo ya itashanje, tinukutenda imu zwareje si majome. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu, chinotarisazvo nosangana nevanhu kazi muupenyu.
Aiwa, mchitende.
Chirongwa iji munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous. Tochienda kuchirongwa che upenyu hwedu Our Lives icho tinopiwa na Jonga Kandemiri.
Ndinogamuchira ine mufaro kuchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve dambudziko rechirwere chekorera iro rabata maguta akati wandei munyika. Muhurukuru yedu tiri kutarisa zviri kuitwa nevanotengesera migwagwa avo vanonzi vane chekuitawo nekuparadzirwa kwechirwere ichi kuburikidza nekutengesa zvekudya. Tabata mukuru wesangano re Vendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET Vasamero Wadzai. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaWadzai.
Tinotenda.
VaWadzai tinoona kuti guta reHarare nemamwe maguta ane nhengo dzenyu ari kusangana nedambudziko rechirwere chemanyoka chekorera pamwe chete netyphoid. Imiwo sevanotengesera migwagwa kana vanorarama nekutengesa makamirawo papi panyaya yedambudziko iroro.
Tinoda kutanga uno kupakuchema kwatinako seboka nevamwe vari mumhomho dzeZimbabwe dzatirikunzwa dziri kushaika nenyaya yekorera netyphoid yadai kupararira munyika mose. Isusu maonero atinozviita ndeyekuti korera inokonzerwa nekusawanikwa kwemvura yakachena, mvura yatingati inomwika isingazopi zvirwere izvi. Korera chirwere chakare kare kuti zvinotonyadzisa kuti nyika inzwike kuti vanhu vachinzi vafa nechirwere chakare chakadai. Saka zvinotipawo kuchema kukuru seboka, zvinotipawo kuchema kukuru sevanhu vanoita zvokutengesa vane mubati yemaoko. Asi chikumbiro chedu chatingori nacho kuvakuru vehurumende chero neveHarare sitisanzwa kwatinobva kuti ndokwanyanya kuparara chirwere ichi ndechekuti ngavape mvura yakachena kuvana veZimbabwe. Ngavagadzise nyaya yekukolektwa kwemarara yatinoti suwa pachirungu. Suwa dziri kubhesta dzichingodaro kamba masiki roo kwa tinuona kuruku zira kore la yoi asicha kudiwa izuesu neche kumeka shua kutivane wabachana shuhondi kwa kutiso gazi kwa sei nyae ii nukuti itakakosha kuchengete za ukenyo wevano batifazi kuona vano batifano uwandu wakadaha
tiruku ono zakare mangwe matano aruku utoro wae kweza kuzira chiruwereji ari matano anu batao mashandiri wenyu akafana anekura mizu kwa kwe kutenges kwa kwe chikafu mukatirme kutare Harare pamweche to ne kumishae budiru ene Glenview ne kutenges kwa kwe michero ne miriwo zvichinzi ndo zvimwe zvinogona kunge na kunge zvichi paradzira chiruwereji muri kutambira wasei matano aya
isusu ndofunga takati tinozitaura kuti nyaya dzezvending hadzidzo dzatingati dziri kukonzeresa kupararira kwechirwere ichi nyaya dziri kukonzeresa kupararira kwechirwere ichi inyaya dzekushayikwa kwemvura inyaya dzekusakolekwa kwemabhini inyaya dzekuti masuwa anenge achifamba mumastriti vana vachitambira mumadhaka imomo saka tinokurudzira isusu hurumende kuti itange yaongorora nyaya dzezvegadzisa nyaya idzodzo nokuti zvevending zvagara zvichingovapo kubva kare takaendeswa kuzvikoro isusu kuti tipedze zvikoro nenyaya dzevending asaisodi haina kumbobuda tinobikisa danho rese rinokanganisa kurarama kwedu nokuti kupinda mastriti hazvirevi kuti tiri kuda kupinda masiti tiri kutsvaga raramo saka mafungiro edu isusu ndeyekuti hatisisi isusu mavenda ari kukonzeresa mararira kwekorera
imiwo chii chamuri kuita kana matanho apa muri kutorawo sesangano revhiset mukuedza kupa dzidziso pamusoro pechirwere ichi nokuti tinoona vakawanda vari kuti havasi kuwana dzidziso
dzidziso tatotanga ndofunga kana maiteerera zvimwe zvinhu zvatikuita kugwemumavhiki apfuura taitovawo nezvirongwa zvokurudzira vanhu mamembers edu kuti aivashandirai pakachena inzinge vai mune mvura kana muchitengesa mafruits vanhu vasabatira zvirwere zvakadaro tine makambeni dzatatotanga wezvenyu muno muHarare kuti ngatishandire pakachena nokuti tagara isu tinokurudzira vanhu kuti vashandire pakachena
aiwa tinotenda zvikuru awa dzai nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu
tinotendawo nomukana wamatipawe mukoma
manga makateerera kumukuru wesangano revanorarama nekutengesa revenders initiative for social and economic transformation kana kuti VSET vasamero wadzai muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Makaterera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvabuda mumitambo yePremier Soccer League yatambwa nasi. FC Platinum 2, Herentals 0, Blawayo City 1, Chicken Inn 1, ZPC Kariba 2, Highlanders 0, Yada 1, Ngezi Platinum 0, Caps United 1, Shabani 1. Kambo nzenza anobva kuna HQ. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu makumi maviri nevasere vanonzi vashaya nekuda kwechirwere chekorera muHarare chete. America inoti icharamba ichibatsira Zimbabwe mukurwisa chirwere chekorera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.